naturally ndakazvarwa ndiri kaumbava, like kautotsa-tsotsa. That was natural. Ndizeyo chikoro ndikaenda nawo chikoro Mwari apo.
My day.
Kunyanya-nyanya imbwa dzevanhu. Hakana mapolisi dzekutaitora. But you find I was 8, I was 7, I was 6 years old.
Miskanzwe chikomana ikukura.
Naturally.
Get you.
But Mwari vanibata ndine 9 years.
Wow.
Ndobatanga kuchindi chinja kuita say Apostle Java and help me Pastor Peter Rombio Assemblies of God, but I'm going to batsira. Then I grew up and takanga una mata.